Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri gumi guru 25 2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yotungamira urongwa hwekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika nevavanodyidzana navo zvibviswe. Asi America neBritain dzichiti zvirango hazvina kutemerwa nyika asi vanotonga nedemo. ZANU-PF yotariswa kutanga musangano wayo weCongress mangwana pasina ari kutarisirwa kukwikwidzana nemutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzozeya zviri kutaurwa neRBZ zvekuti mitengo yezvinhu yave kudzikama. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaungana kumizinda weAmerica nematunhu ose munyika nekumizinda yenyika kunze zvichiratidzira pamwe nekutsutsumwa nezvazvinoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika. Asi vamwe vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vaburitsa mashoko vachiti hazvina kutemerwa nyika asi vatungamiri vanotonga nedemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pazuva ranhasi rakanzi nesajati nderekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati zvirango zvinofanirwa kubviswa nokuti hazvisi pamutemo uye zvinokanganisa upfumi. Izvi zvatsigirwa nasachigaro weSADC vari mutungamiri wenyika yeDemocratic Republic of Congo vaFelix Tshisekedi avo vakurudzira kuti zvirango zvibviswe vachiti zvinokanganisa kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika munyaya dzezveupfumi. Vati vakatemera zvirango havafanire kuda kuzvishandisa kuti vanhu vapidugure hurumende. Kucherechedza zuva iri zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaswera zvichiratidza panze pemuzinda weAmerica. Vari kutungamirira chikwata cheBroad Alliance Against Sanctions icho chakatanga kuratidzira vari panze pemuzinda weAmerica muHarare muna kurume 2019 vaKevin Chitsunge vati zuva ranhasi vana veZimbabwe varatidza kuti vanoda kuti zvirango zvisvibve.
Saka nhasi tauya pano isu sevana veZimbabwe taungana sine matunge gwenyika tinenge tichisapota mapato api apo tiri zvirango zveupfumi zvatakaisirwa ngazvibviswe zvisina kunzi tangai maidai kuti kubvisa zveupfumi hapana kunge pafanira kunge paine condition kuzvirango zveupfumi zvinenge zvichibviswa nekuti hakunazve yatingati idonzvo raura vanga vachiisira zvirango zveupfumi izvi. Saka nhasi vanoizi vobva vaungana pano pamuzinda weAmerican Embassy patiri isu seBroad Alliance Against Sanctions tichiti masanctions anofanira kunge achibviswa unconditionally.
Nengo dzeZANU-PF dzakawanda nevari musangano rePollard vange vari pakuratidzira uku. Mutungamiriri webato rinopikisa reUnited Democracy Movement inova nhengo yePollard vaPhilip Mugadza vatiwo
nyaya yaita kuti ndiuye pano inyaya younyengedzi hwandinoona kuti huripo pamusoro peAmerica. America semazuro amunozviita yakavaka the biggest embassy in Africa muno muZimbabwe, munyika yavakaisa masanctions they built the best embassy. Kwandiri handisi kuti zviri kureva zviri kurevawo kuti chinyi vari kureva kuti chii chaizvo. Saka ndirikufunga kuti nekutaura kuti aiwa ngavabvise masanctions kana ari nyaya yekuti vari kufunga kuti pane korona corruption ndo zvirikuitika ivo ngako kuti mapusaki zvacho tozoona ane varikuita chii corruption yacho tosaka kuti ko murikuita sei ndozi vanhu vanoti vanhu varikunetseka vanhu varikutambura kuda kwachi kuma sanctions
asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandevere vati zvirikuitwa nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe kupedzera museve kumakunguo hanga dzichauya
kutarizira kazhinji kunobatsira kutarizira kungoita kuti vamwe vanzwisise vaonewo nekuti tatarizirwa asi tumataurirani tirikuita kana zimbabwe isina kugadzirisa zvozvo inofanira kunge ichigadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekubira mishonga nyaya dzekurapshon hapana zvazvinoshanda
sachigaro womubatanidzwa womasangano anorwira kodzero munyika wecrisis in zimbabwe coalition vapita mutasa vati zimbabwe ine mhando dzezvirango mbiri dzinoti zvinotemerwa nedzimwe nyika pamwe nezvavati zvinotemerwa nehurumende kuvana vezimbabwe
tinoona kuti mhando yezvirango zvanyanya kutambudza vana vezimbabwe zvirango zvatinozvipa isu zvatinopiwa nehurumende ichipa vagari wemunyika ino zvinoti izvo uori umbimbindoga usatedzera bumbiro remutemo nokuti kana tichitarisa zvinhu izvi tinoona kuti nyika ino yezimbabwe yarasikirwa nemari yakawanda kwazvo kupfuura mari yetingarasikirwa nezvirango zvekunze tichitarisa izvo kuti nyika yarasikirwa nemari ingakwana kuita 32 billion kubva 2000 kusvika 2020 nemari yanga ichibuda nemutoo usina kuira zvakanaka usiri pamutemo ino
muzinda weamerica muharare mumashoko avo padandemutande retwitter varamba mashoko ekuti zvirango ndizvo zvakanganisa hurumende yezimbabwe vati chakanganisa upfumi huori uye vati america yakazvipira kudyidzana nevemabhizimusi munyika vasingaiti zvouori muzinda uyu waburitsa nyaya zhinji dzeuori dzawati unoratidza chapa kuti upfumi hwezimbabwe hugodame muzinda webritain muzimbabwe waramba kuti wakatemera nyika yezimbabwe zvirango uchiti zvakatemerwa vanhu vashanu vanotevera chete vawo wenxube vaive gurukota revasori vagodwin matanga mukuru wemapurisa vaansley musanyatwe mumiririri wezimbabwe kutanzania vaive mukuru wemauto epresidential guard vaisaac moyo mukuru wesangano revasori uye muzvinabhizimusi anodyidzana nezanupf vakuda kwashetagwirei america yakatemera zvirango vamwe vakuru muhurumende yezimbabwe muna 2003 ichivapomera mhosva yekutyora kodzero dzevanhu european union yakatemerawo vamwe vakuru vehurumende ava zvirango muna 2002 ndakamirira studio 7 muharare ndini rutendo mawere
bato rezanupf riri kutanga musangano waro wecongress unoitwa papera makore mashanu mangwana pamusangano uyu panosarudzwa vatungamiri asi mapazi ebato iri ari kuti mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato vaemarson munangagwa havasi kuzokwikwidzwa panga paita mutauro vamwe mubato iri vachiti mutevedzeri wavamunangagwa vaconstantino chiwenga vanga vachida kupiwa mukana wekutungamira musangano wekongresi uyu unopera musi wemugovera vamwe vakakokwa kumusangano uyu vanosanganisira vedecember 12 movement vekuamerica vasvika munyika nhasi mukuziya nezvekongresi iyi blessing zulu westudio 7 abata mutauriri wezanup f vachris mutsvangwa
musangano wemaelections uri kuitwa wekongresi yedu kuitwa svondo rino tanadzirira zvachose matractors edu ipati yedu kaika ipati yehondo yakarwa nemafrenji nenatoakaita kuti vanhu varongoti mazuva ekumaehondo saka urongwa hurongoikuo vanhu vedu ndo hwatiri kuseenzesa ihwohwo mastructure dzemusangano saka tiri kuenda kucongress takasimba ine candidate yetu yatiri kutsigira vamunangagwa vari kugona basa tinotaura kuti it is not broke don't fix it is doing a good job saka tiramba takamira necandidate yetu vamunangagwa buri vari kuita basa rakanaka
pane vamwe here vana sahwira vari kutarisirwa kukokwawo kumusangano kuva munodyidzana navo
dzese nyika dzemuafrica dzatiti dzaau mikimi
Mataura kuti kana chinhu chisina kufa hapana chikonzero chekuda kuchi gadzirisa. Tirikuverenga mumapepa nawo vamwe vachiti pada vachiwenga varida kupindawo panyanga zvekuti mubato mune mutauro wakanyanya ichokwadi here ichi?
Achiwenga ndivice president yeZANU-PF, ini ndiri spokesperson yeZANU-PF, achiwe kadha reZANU-PF. Saka kana vaine dzimwe pfungwa dzinobuda muchirongwa cheZANU-PF, takakura tese tichirwa pamwe chete tiri vana vadiki vakaande muZANU-PF. Tinoziyana kupfuura zvinofungirwa nevari kunze kwemusangano, tinoziyana zvachose pakati pedu. Dai vambotisiyirewo tiri vana vanyamunhu inenge yaithe politics dzemupati medu, ini chete ndini rekodzo rekutaurira zvepati spokesperson mushamarari wepati. Vamwe vese vada kutsvaga nguva, dai vafomawo mapata avo akurawo vazviitirewo mashamarari maspokesperson emapata avo, kwete ZANU-PF yandakamirira ini. Ine munhu wayo ari kutaura muri kutaura nayo, chavo chii chavari kuda pamuchato wedhongi neteri ngavazvisiye.
Mutauriri webato reZANU-PF vaChris Mutsvangwa vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wemedia center vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi akatanga nekuvabvunza nekusakwikwidza kwavamunangagwa.
Hazvishamisi kuti vamunangagwa havasi kukwikwidzwa musarudzo dzichaitwa paCongress yeZANU-PF yatatarisana nayo. Mukatarira munhorovondo muchaona kuti hajisi tsika mubato reZANU-PF kuti mutungamiriri anenge aripo akwikwizwe pasarudzo dzakadaro.
Sei muchiidaro vamudzengi, mungapa muenzaniso here?
Mukatarira vaimbova mutungamiriri weZANU-PF vamugabe muchaona kuti havana kana pamwe chete pavakatombokwikwizwa. Saka isusu inini hazvindishamisi kuti vamunangagwa havasi kukwikwidzwa pasarudzo dzinoitwa imomo muZANU-PF paCongress yatakatarisana nayo. Zvaitozoshamisa kuti pane vaizosumuka vachikwikwidza vamunangagwa chaizoita chisionekwe zvisati zvamboitika muZANU-PF, nokuti muZANU-PF mutungamiriri tsika yavo ndeyekuti haakwikwidzwi.
Kongresi yakakosha zvakadii tichitarisa kuti kune sarudzo gore rinouya?
Zvakatokosha nokuti zvinoburisa pachena kuti ZANU-PF iri kupinda musarudzo idzi isina atingati aya madivisions. Hongu pane kutaura kunomboitwa kunzi muZANU-PF munenge mune kakupikisana nezvozvo nezvozvo. Hongu izvozvo zvinogona kunge zviri zvechokwadi. ZANU-PF yagara inomboitavo kupikisana sebato rine vanhuvo vakawanda, asi makoshero azvakaita kuti vanunangagwa havasi kupikiswa zvinobudisa pachena kuti ZANU-PF iri kuzopinda musarudzo dza2023 vaita kuya kunonzi muchirungu putting their act together, kureva kuti vanenge vambosiyana kana kuri kuti vambosiyana mafungiro akasiyana votarisana nesarudzo kuti vakunde musarudzo idzodzo. Saka izvozvo zvoreva kuti mapato anopikisa anofanira kutohwisisa kuti ZANU-PF iri kupinda musarudzo idzi yambocheta aya atingati anonzi madifference anogona kunge arimo muZANU-PF. Saka izvi ndokunyanya kukosha kwazvo.
Avanga vari mukuru Media Center vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaNST Mudzengi vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Muzukuru wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, Yasha Mafidi Munangagwa, akashaya nemusi wesvondo muHarare, aradzikwa kumarinda emhuri yavaMunangagwa kubhikita kumasvingo. Yasha anga ari iye chete mwana waShoni Munangagwa, mwanakomana wavaMunangagwa. Izvi zvaburitswa padande mutande reTwitter nemunyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana. Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vati pane vatori venhau vakaenda kubazi ravo vachida kuti vavambe sangano rinonzi Journalists for Economic Development rakaparurwa nebato rezanu PF. Asi vati hapana chinobatika chatichaitwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Tine vakomana vakauya vakazotiona vachiti vane organization yavo majournalists matinoziva vakati vane gungano ravo rinonzi Journalists for ED, saka vakati vachazotiudza kuti vachafashuramisa sei vachitiratidza concept note yavo ne constitution yavo nezvimwe zvakadaro. Asata vaona vasati vazowana mukana wokuuya nemake kuti masvondo rapfuura iri tatine zvakawanda nesvondo rinotine zvakawanda zvokudza mariro anti-sanctions necongress, saka tichavaona kana vakuparura chirongwa chavo tichakwanisa kuti tipe maonero edu nepfungwa maererano naizvozvo.
Asi zvinozofamba sei kuti vatori venhau vawanikwe ivo vachibuda pachena kuti vanotsigira divi rakadai semivezano PF pasi pechirongwa ichi chamati chinonzi Journalist for ED, ivo vachifanira kuita mabasa aya vasina kwavakarerekera?
Tinogamuchira nyaya yekuti vanyori navapepeti venhau vanofanira kunge vachitorawo chikamu munyaya dzezveupfumi. Tiri kuti majournalists anofanira kunge vane something to do with economic development. We believe they have a critical role to play. Itinotenda kuti vane chikamu chakadzama nokudzika chokuti vatore munyaya idzodzo. Asi boka iri vasati vanyatsogara pasi navo, asi kunyange zvavo vakambouya vakati ndozvavari kurofunga kuita izvi, tikati aiwa hapana chakaipa.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vachitaura vari parunare muHarare naMavelas Mushanganya vaiwe Studio 7. Tishiri panyaya iyi, rimwe remasangano anomirira vatori venhau reZimbabwe National Editors Forum rinoti riri kushora zvikuru gungano rakatangwa padande mutande reWhatsApp riri kunzi Journalists for Economic Development, sezvo vamwe vatori venhau vakapinzwa mugungano iri vasina kupa mvumo kune vakaritanga. Njabulo Ncube anove mutori venhau uye achishanda nesangano reZimbabwe National Editors Forum anoti akangoona zita rake nenhamba dzake dzakandwa mugungano iri iro rine vatori venhau vanoshandira hurumende nemamwe masangano akazvimirira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Mashura chaiwo because inini vani vava ndivazivi vakaona nhamba yangu yakandwa ipapo ndapa gurupu iroro, but mukatarisa munoona kuti pane magroups ari kufonyiwa nevanhu vepato reZANU PF vachiitira kuti pakampeni represident ED Munangagwa ahead of 2023 elections. Ndataura majournalist state media vari kutya kutaura because vanogona kudzungwa mabasa. Vese vakapinzwa zvisingazivi kuti vakapinzwei pagroupu iroro. Uri kuona nyaya yacho iri kunetsa because bato iroro rakushidzira majournalist. Majournalist ari kutya kutsva kutiona kuti administrator vacho ndiani, ndimutsvaga rotaura naye kuti murikuzvifambisa sei, ndiani akaripa mvumo yekuti mutore manumbers edu muchiise pachigrupu chenyu ichocho.
Munoona kunge izvi zvinorevei kune vamwe vatapi venhau? Tichiona kuti vatapi venhau havafaniri kunge vaine bato ravakarerekera.
Haiuchiidzira vanhu, uchiidzira vanhu because already Nyika yapa election mood urwa. So varibaru kukambeka, varibaru kutra kuti basuke patuze bachi pa president. Because vanoda kudzawo, vanotsvaka chingu.
Mamboyeza here kutaura negurukota rezve kuburiswa kwemashoko kana iyo yatingati department ye information kuti zviri kufamba sei?
Tikutsvaka vanhu vacho asatawana kuti ndiani ari in charge. But surely minister tikutsvaka tozora kutaura naye tenzo kuti zviri kufamba sei.
Vangani vanhu vawanikwa vachiiswa mugrupu iri vasingaziyo kuti zviri kufamba sei?
Vakawanda. Vakawandisa. Even vekustate media yazvo. Vari kukombera kuti hatizivi zvese. But kuti vakude pachena vachitaura kuti havazvifariri izvozvo. Vari kuita kudzingwa mabasa.
Njabulo Ncube anove mutori wenhau uye achishanda nesangano reZimbabwe National Editors Forum ari panhare muHarare naMarvelous Muhlanganya weye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rishi Sunak vatora chigaro chekutungamira hurumende yeBritain kutanga nhasi mushure mekusiya chigaro ichi kwaama Liz Truss. VaSunak vane makore makumi mana nemaviri ekuberekwa kana kuti 42 uye vane basa guru rekugadzirisa upfumi hwenyika iyi. Ntando Tuli uyo akakunda makwikwi ezvemucheno ekuSouth Africa eSouth African Fashion Week 2022 New Talent Search anoti ave kugadzirira kupinda mune mamwe makwikwi ari kuitirwa kuNigeria neKenya. Kambani yake inonzi Mangas uye anoti tarisiro yake ndeyekuti makambani ekuSouth Africa apinde makwikwi makuru pasi rose munyaya dzemicheno kuti zvinogadzirwa munyika iyi zvizenge zvichitengeswawo pasi rose. Zvondo rapera gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vakaudza nhengo dzeparamende pamusangano weurongwa wemashandisirwo emari yehurumende wegore rinouya kana kuti 2023 pre-budget seminar kuti vanotarisira kuti inflation yepagore ichadzika kusvika kuzvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50% panosvika mwedzi wachikumi wegore rinouya nekuda kwezvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi hwenyika zvinosanganisira kutengeswa kwemapeni egoridhe. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti tarisiro iyi icharamba iri chiroto sezvo hurumende yakatarisana nezvirongwa zvakawanda zvinoda mari zvinogona kutozoimanikidza kudhinda imwe mari zvichizokwidza inflation. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati izvi hazvikwanisike vachiti chingangoitika kukwira kweinflation yepagore yakananga kuzvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400% zvichikonzerwa nekukwira kwebhajeti renyika gore rinouya, kusanaya zvakanaka kwemvura, kushandiswa kwemari zvakanyanya munguva yesarudzo, zvirongwa zvehurumende zvinodya mari zvakaita semabonus pamwe nehondo yekuUkraine. Izvi zvinotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzepasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha avanotiwo havawirirane nemaonero aDr. Mangudya ekuti kukwira kwezvinhu kunogona kudzika panosvika pakati pegore rinouya vachiti pane zvikonzero zvakawanda kwazvo zvinokwidza inflation pasi rose.
Tiri kuona futi kuti pane hondo yeRussia yekuUkraine inova iyo Russia ichinge ichitsigirwa neZimbabwe zvekare zviri kukwidza zvinhu zvakawanda pasi rino. Zimbabwe haina simba yekukwanisa kukontrola zvinhu zvakaita saizvozvo namamiriro okunze kuchinja kwawo zvokuti tingasvika pakuti inflation inenge yadzaka kusvika pakati.
Imwe zvakare nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai moyo mutambasere vanotipawo maonero avo vachiti zvinonetsa kutambira zviri kutaurwa nagavhana veRBZ nekuti hapana humbo hunoratidza kuti mapeni egoridhe ari kunzi abatsira kudzikamisa upfumi hwenyika abatsira zvakadii kunze kwemashoko ava Mangudya chete.
Kune mhaka yekuti vakatenga magold coin aya hapana munhu ari kuziva kuti vari kumachengetedza here kana kuti vari kumashandisa setradable value zvavaitaura kuti anenge achishandiswa kutenga. So naizvozvo handione kuti anga shika paguzo sandura zvinzuri kuitika munyika sei. Iwo achinzi anotengeserwa vanhu vasingazikanwi, vana vatizi kuti vari kumashandisa rachi, hatizi kuti vari kumachengetera pai.
Asi mwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoona sekunge zvirongwa zvehurumende zvekudzikamisa upfumi zviri kushanda zvaita kuti inflation isungwe mbira dzakondo.
So far tiri kuona urongwa hwakaparwa nehurumende hwekuunza value for money in terms of my procurement processes zvehurumende zvabatsira in terms of kugadzirisa overcharging imwe yanga iri kuitika kana kuti kuinflate kwa kwema price kwa kuchiitwa nema contractors ari kuitira hurumende basa. Saka izvo zvabatsira kuunza kakugadzika nawo. Uyewo nyaya yemagold coins yabatsirawo kukorobha liquidity muekonomy.
Asi Dr. Chitambara vanoti pachine matanho anofanira kutorwa kugadzirisa dambudziko rekukwira kweinflation zvachose.
I think chakakosha ndechekupfuura mberi nekuita mareform ano address especially nyaya dzecorruption muekonomy, especially kunyaya dzeprocurement idzodzi.
Ukuwo nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa zveupfumi paJohns Hopkins University muAmerica, muzvinafundo Steve Hank vakati inflation yeZimbabwe yepagore ndiyo iri pamusoro pasi rose, vachiisa pazvikamu mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 393%, vachiti vanotarisira kuti ichatokwira zvakare mwedzi unouya. Asi Zimbabwe National Statistics Agency Zimstat inoti inflation yepagore iri pazvikamu mazana maviri nemakumi masere kubva muzana kana kuti 280%. Chirongwa chedu cheve chidiki che The Connection na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yehurumende yekukurudzira kuti zvirango zvibviswe, ukuwo America neBritain vachiti kuratidzira kupedza nguva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa ya noti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuwa ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika chishanu pamasaisa ya noti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Zvongwe yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende yotungamira urongwa hwekukurudzira kuti zvirango zvakatemerwa vatungamiri venyika nevavanodyidzana navo zvibviswe. Asi America neBritain dzinoti zvirango hazvina kutemerwa nyika asi vanotonga nedemo. ZANU-PF yotarisirwa kutanga musangano wayo weCongress mangwana pasina ari kutarisirwa kukwikwidzana nemutungamiri webato uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti dzine maonero akasiyana nemashoko ari kutaurwa neRBZ ekuti mitengo yezvinhu yave kugadzikana zvinoita kuti inflation idzikire. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuweishona.com. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndikusiyamina geino kumedesaidi.